manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro zvitafo 2017 makateerera ku studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa votorisa mhiko makurukota avachange vachishanda navo muhurumende itsva. Vanhu munyika voita pfungwa dzakasiyana panyaya yekuti dare remakurukota iri ringavandudze here zvinhu zvakaita manyama amire nerongo munyika. Vanotengesera mumigwagwa vanonzi nhasi vaswera vachiita wakiti negonzo nemapurisa ekanzuro muguta reHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vatorisa mhiko makurukota avachange vachishanda navo muhurumende itsva. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekutorisa mhiko makurukota ehurumende yavo, vaMnangagwa vati vagadza makurukota awa kuti vapedzise nguva yehurumende yevaive mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. VaMnangagwa vati kunyange zvazvo mumazuva mashoma vatora utungamiriri zvinhu zvakaoma, vati ivo nechikwata chavo vane chivimbo chekukunda, vakakurudzira kubatana nerunyararo munyika.
Ndagadza makurukota matsva kuti angopedza nguva yaive yakatarirwa vaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Zvakaoma hazvo, asi ndine chivimbo chekukunda ndichishanda nechikwata changu ichi. Mashoko angu kuvana veZimbabwe ndinoti ngatibatanei tisimudzire upfumi hwenyika.
Vagadzwa segurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vati vari kutarisira kusimudzira kugadzirwa kwemigwagwa kumutsidzira kambani yeNational Railways of Zimbabwe pamwe nekambani yeZimbabwe. Vagumbo vaudza Studio 7 kuti vari kutarisira kuwana rubatsiro kubva kune dzimwe nyika nekuchinja kwakaita mutungamiriri wenyika.
Upenyu hwavanhu napanyika ndezvekuti kana pakazvarwa mwana mutsva vanhu vanouya kuzopemberera vachipa zvipo. Tinotarisirawo zvakare kuti kuchinja kwaita mutungamiriri wenyika dzimwe nyika dzakafanana nedzokueurope kana vana America naidzo dzakagara dziri shamwari dzedu dzokueasties dzarakidza mashoko kuti ivo vanoda kuti vabatsire mwana mutsva wazvarwa.
Izvi zvatsigirwawo negurukota rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana Dr. David Parirenyatwa, avo vatiwo vane chivimbo chekuti kuchinja kwehurumende kuchabatsirawo nyika kuwana mari. Dr. Parirenyatwa vati mari ikapinda munyika zvinhu zvichareruka munyaya dzezveutano.
Ini ndine hope yakawanda kuti zviri kuitika zvinoratidza kuti kwane goodwill yakawanda for Zimbabwe, and goodwill inofanira kupinda muhealth sector. Muhealth sector hamuite improve kana tisina maresources. All these problems, most of those problems you are seeing in the health sector are because the resources are not adequate. But ikauya ma resources akakwana, ma hospital edu anoimprova, ma ambulances edu tinoapa, we'll get more of our specialists on the ground.
Kurukota rezvebazi rinoona nezvemukati menyika vaObert Mbofu vatiwo zvinhu zvavachatanga kugadzirisa mubazi ravo nyaya yehori maroadblocks pamwe nekugadzirisa ukama pakati pemapurisa neruzhinji rweZimbabwe. VaMnangagwa vakavandudza dare remakurukota avo nemugovera mushure mekunge vambodoma makurukota gumi asina zvigaro muparamende, asi bumbiro remutemo richivapa masimba ekudoma vanhu vashanu chete. Makurukota ehurumende yavaMnangagwa aya akatambirwa zvakasiyana-siyana munyika, vamo vachigudzikana navo asi vamo vachinyunyuta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vachitaura kumucheto kwemabiko ekutoresa mhiko makurukota avo kuState House muHarare nhasi, mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vati vane chivimbo chekuti vachabudirira. Asi vanhu munyika vane pfungwa dzakasiyana panyaya yekuti dare remakurukota iri ringavandudze here zvinhu zvakaita manyama amire nerongo munyika. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya iyi.
Amai Monica Mtsvangwa, avo vatora mhiko segurukota redunhu remanikaland, vati vanotarisira kuti vachashanda nevanhu vemudunhu ravo mukuunza budiriro.
Ibasa gurusa, ini ndinotarisira kuti basa rangu nderekuti tisimudzire manikaland igoendawo pachidunhano chayo pakudhevelopa kwenyika ino.
Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoti havaone chinobuda padare iri nekuti rine vanhu vagara varipo kare.
Hei, ipapo panotinetse kuti tinge tichipindura, but zvatiri kuona ndezvekuti hapana shanduko hombe yatanyakuona kune kabineti nyowani yaunzwa. I think mafaces mazhinji vanhu vagara vanongodzikanwa vari mumusangano, saka hatingi panogona kunetsa kuti pange pachiuya shanduko in terms of mafungiro matsva kana kuti maideas matsva. Saka but zvakakosha kuti vambopinga vachipiwa nguva toona kuti vachauya nematanho api ekugadzirisa zvinhu zvisina kumira zvakanaka mune zveupfumi.
Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku.
Hapana kana munhu umwe chete ari mudare iroro angataridza kuti ane pfungwa dzakasiyana nezvatanga tagara tichiona. Saka sekuona kwatiri kuita, kana paine zvinochinja zvishomanana zvidikidiki zvichiri zviya zvatanga takatarisira vanhu veZimbabwe kuti panenge pachichinja hurumende anoita uzinzvi budiriro kupfuura zvanga zviripo, nekuti haisi hurumende ichai. Vamwe vashoma vachavapinzira muhurumende vatori vanhu vanenge vachitongofunda kubva kune ivavo vagara vanga varipo.
Asi vachitambara vati zvinokwanisika kuti dare iri rivandudze zvinhu ndokunge razvipira kugadzirisa zvavati zvinoda kugadziriswa nechimbi chimbi.
Hatingi inyaya yemareforms kunyanya kuma yatingati mainstitutional reforms pachirungu, yatingati nyaya dzefiscal consolidation dzekureducisa madeficit egovernment, kureforma maparastatal edu, kureforma nyaya dzemaproperty rights, kugadzirisa agricultural sector, cleaning up the sector. Saka I think madirutarisira kuti vange vachiunza mainstitutional reforms anoita kuti munyika muuye zvakare neconfidence, anoita bring back confidence muekonomy, kuti vemabhizinesi vange vachikwanisa kuita mabhizinesi zvakanaka, atingati certainty, paine stability.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadewa Mavhinga vanoti zvakakosha kuti dare remakurukota iri rione kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa kuitira kuti nyika isazoite seyakageza negoka munyama.
Zvakakosha kuti dare remakurukota nehurumende yeZimbabwe iremekedze kodzero dzevanhu vese zvavo, zvisinei nekuti vakarerekera kuti kudivi ripi, uyezve kuti ichengetedze nekuremekedza mitemo. Munhu wese zvake muZimbabwe ane kodzero yekuti amiswe pamberi pematare edzimhosva kana achipomerwa mhosva zvoonekwa nenzira yakanaka, kwete kurova vanhu zvisina tsarukano kana kushungurudza vanhu. Zvinhu ngazviitwe negwara remutemo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge avanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vativo dai vaMunangagwa vakadoma vechidiki nemadzimai akawanda zvaizoratidza kuti vari kufambirana nenguva vachiwedzerawo mukana wekuti dare ravo ribudirire.
Vechidiki vavanhu vanenge vachida kunge vachinge vachiwanikwawo mune zvematongerwo enyika vaine zvinhanho vachimiririrwa kuti madzimai. Zvakare takaona madzimai achiratidza kuti haana kunyanyowanda mudare remakurukota ava munangadzwa aya zvino chinova chinhu chinodzosera nyika kumashure zvakanyanya nekuti mukore uno munenge muchitaurwa nyaya ye50-50 pazvibodzwa kana kuti pakumiririrana pese pese panenge paine zveutongi panenge paine utungamiriri panenge paine zvakaitwa zvakanaka zvinoitirwa nyika taitarisirawo zvakare kuti madzimai ange achienzaniswa
asi vamunangagwa mbune vati mwedzi minomwe inotevera inenge ichida kuti vatora mhiku ava vashande zvakasimba nyika iri kutarisirwa kuita sarudzo gore rinouya ndakamirira studio 7 muwashington dc ndini blessing zulu
Vanotengesera mumigwagwa yemuHarare vanonzi nhasi vamboita hwakitsina gonzo nemapurisa ekanzuru ayo ari kurwisa kuda kuburitsa vanotengesera mumugwagwa ava kubva mukati meguta mukuru werimwe sangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vasamerwadzai vanoti nhengo dzavo dzagara dzinozivikanwa kuti dzinorarama nekutengesera mumigwagwa asi hurumende pamwe nekanzuru vanoita sevasina hanya nekuona kuti vawaniswa here pekutengesera pakakodzera ngatinzwei huri kuri yataita navo
maminiskimichis pakopakabhana nepamarket square zvanga zvichikonzereswa nemapurisa ecouncil anga achiti the directive that people be removed nekati zvangoitika minutes anokwanaita 50 minutes then ikobva zvapera but vanga vachitungamira chirongwa ichi vanga vari mapurisa ecouncil eHarare City Council vachiti pane mafenda aiso pavari kutengesera ipapo
saka pane varasikirwa nemidziyo yavo here kana vasungwa muchiitiko ichocho
tine mamemba ei asungwa but ndirikunzwa kuti vazobudiswa manje manheru anaya vabudiswa vakanzi vabhadhara mafaini yeteidola vanga vari vatatu vanga vasungwa panguvaaaaaa
takanzwawo kuti kanzuro yakazivisa kuti ichatora danho irori imi mamusina kugadzirira here
otaura hatiteerei nyaya yekudzidzima tisina kupiwa kumwe kwekuzvakuaa boka redu revisei tanga takaronga takapiripeya kuti vese anouya tangotidzisa tinovaudza kuti vari kudzura mutemo wenyika saka tinoramba titengesera vatiri kutengesera nekuti hazvisi pasipe mutemo zvekubvisa vanhu musiti pasina maodaneti
tanzwawo kuti zvimwe chete zvaitika kumaguta emutare nemasvingo kwatinonzwa kuti mauto anga achibatana pamwe chete nemapurisa ezimbabwe republic police nemapurisa emakanzuri iwayo kune nhengo dzenyu here dzasangana nedambudziko irori kumaguta iwayo
kwamutare ndo kwatawana ruzhinji rwemavhenda ndingati hanisandana kwekuva kana kuzwa kuti vangani asi tinonzwa kuti pane vakawanda vatorwa infekti hazina kutanga nhasi zvatizvino zvakatotanga nezuro pamanzuro ataita kurikidza neutungamiri hwedu huri ikoko kwamutare kumasvingozve tanzwa kuti zvatiendera mberi nhasi ndikunzwawo futi kuti even kuvulawari kwamboita kumhanyidzana kwakadaro tichiri kutora umbowo isusu seboka kutione kuti vangani vakanganisirwa kushanda kwavo uyezve kuti isusu tingazvigadzirisa sei seboka
avanga vari vasamerwadzai vanove mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vari parunhare kuvulawayo nestudio 7 tichiri panyaya iyi vagari vemasvingo vanotengesera zvinhu zvavo mumigwagwa vari kunyunyutirawo hurumende itsva yemutungamiri wenyika vamasono munangagwa vachiti hapana musiyano neyanga iripo yavarobert mugabe vavakatsiva iyo yaiva neudzvanyiriri gandiri maramba anoti panyaya iyi
mumwe wevanhu vasiri kufara muzare faith matare vati vakatsamwa mushure mekupiwa zuva ranhasi serekupedzisira kutengesa mugwagwa mudhorobha
masoja uya akati zvoni pane munhu akauya akati mavhenda atengese saka masoja aya tanzi atinopa mavhenda mapowers ekuti atengese havazvizivi ende kutenge vanhu havasi kudiwa murodhi ndiwo mutemo uripo saka mapurisa ndiwo ane mapowers haachadi kuonekwa mavhenda kubva mangwana
amai aleta masuna vatiwo vakafarira n'anga inobata mai huroi apo vamunangagwa vakapinda panyanga mushure mekubatsirwa nemauto
isu muno zvakango fanana pana mugabe zvaito vanani gosi vamugabe vaitombo kwansa kutombotipa timings simbotengesawo asi taitoona kuti ndofunga dai vanenge vaitoitwa zvokutopushiwa one vava vanenge vachivatedzera vacho mugosi ike zvino zvatova wesi hazvichatombo kwansikana kugadzirisika kana enoti zvino zvavo vakutombopinzira masoja vakadangodzinga vanhu mungoti takudedza masoja saka vanhu hatisina kana kokuenda hatichatombokwanisikana kutengesa.
Amai Defin Sevenzo vatiwo dai hurumende yambomira kuvadzinga nekuti havana mabasa.
Zviri kuitika izvi hazvisi kutifadza nemhaka kuti ndiwo mararamiro edu atiri kuita isusu. Varume vedu havasi kuenda kumabasa, isu vakadzi vacho hatisi kuenda kumabasa, bhati madhigirii tinawo mudzimba asi chokuita hapana. Saka tokadhisaidha toita vending nokuti kuti tirarame tibhadhare rent kuti tidye zvinotoda kuti nditengese. Saka kana ndodzingirirwa nchitengesa handina madomasi ari kuorera mumba, magwiri ari kuvhuvha ari mumba, hazvitomborina musiyano yatopinda yatova wesi. Taifunga kuti pamoda zvavachinja vakaisawo vamwe kuda zvichatinakira notakutoona kuti takutoitwa mhuka dzesango chaidzo chaidzo.
Meya weguta reMasvingo vaHebifidze vati chirongwa chekubvisa vanhu mumigwagwa chakabva kuvatungamiriri venyika kuHarare uye chiri kuitwa nyika yose.
Chokwadi zvino zviri kuitika at the moment yanga iri nyaya yekuti papane operation between masoja ZRP nemunicipality police yekuti vanhu vaende kunzvimbo dzavo dzavanotengesera. Isu hongu nzvimbo dzokutengesera tinadzo but tinonzwa vanhu vazhinji vatovanda kutengesera mukati metaundi matingati mucentral business district vazhinji po bhasha pane mari. Saka pane challenge zvakare iri kubva kumabhizinesi people vari kubhata vari mutaundi vachema zvekuti mavhendasi ari kudini ari kutorera mari pamadhoo avo. Chandachingokurudzira kuti chokuti dai vanga vakwanisa vaigona kuti vaprosha tovatsvakira nzvimbo dzavo dzinenge dzakafanira dzavanowati dzinenge dzinenge chiwirira tose kuti dzinoita here. Nokuti pada pane dzimwe nzvimbo dzingava dziri mutaundi dzavasingazivi kuti dzinogona kuitika kuti dzavanofungidzira kuti dzinogona kuitika tionesana kuti zvinogoneka ndezvipi.
Asi vatengesi vanoti vari kubviswa pakati pemadhorobha pane vanhu vakawanda uye pane mari saka kwavari kuda kuendeswa nekanzuro havakudi. Mutungamiri weMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance vaanoziva Muguti vaudza Studio 7 parunhare kuti varonga kuita musangano mukuru nemusi wechitatu kuti vataurane nekanzuru mapurisa pamwe chete nemasoja. Ndakamirira Studio 7 kuMasvingo, ndini Gandri Maramba.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mashoko ari kubuda kubva kusangano renhau rechikwata chevapanduki cheHuthi chekuYemen anoti vaimbove mutungamiri wenyika vaAli Abdullah Saleh vaurayiwa apo vhidhiyo inoratidza unogona kunge uri mutumbi wavo yatenderera pamadande mutande nhasi. Vanorwira kodzero dzevanhu muSouth Sudan pamwe nevanopikisa vanoti vanotambira chisungo cheAmerica, Britain neNorway chekutsigira kumutsiridzwa kwenhaurirano dziri pamusoro pechibvumirano cherunyararo muSouth Sudan chakanyoreranwa muna 2015 idzo dziri kutarisirwa kutanga mwedzi uno muAddis Ababa. Madzimai akazvitakura muZimbabwe anonzi ari kukoshesa kuenda kunoongororwa nana mazvikokota kana vachinge vabata pamuviri zvichienzaniswa nemakore akare. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe chiremba Dr. Fortune Nyamande vanoti zvakakosha zvikuru kuti madzimai akazvitakura vave vachinoonekwa nguva nenguva kuitira kuti kana paine zvinonetsa zvigadziriswe. Vanyamande vatiwo madzimai akazvitakura ari kunoongororwa sezvinotarisirwa asiwo vakati pachine mamwe madzimai anononoka kunyoresa pamuviri kana vasinganoongororwi.
Natal care kana kuti kunyoresa pamiri kunoitwa nana amai vakazvitakura kwakakosha zvikuru nekuti kunochengetedza utano hwana amai neutano hwevana vachazozvarwa. Ndingangoti makore ano vana amai vari kushandisa maservices eantinatal care ari kuwedzera tichitarisa zvaiitwa makare kare.
Izvi zvatsigirwa naDr. Nicholas Wazadza, avo vatiwo zvakakosha kuti madzimai akazvitakura apo tachinoongororwa, vachiti zvinodzikisa upenyu hwemadzimai nevana hunorasika.
Chinhu chakakosha maererano takatarisana nemadzimai akazvitakura. Pane zvirwere zvavanogona kutapurirwa pabonde nezvimwe zvirwere zvavanogona kusangana nazvo mushure mekunge vakazvitakura. So kuantenatal care ndo kunobatsirwa madzimai aya kuti zvirwere zvavo zvisaafekte kurarama kwavo, utano hwavo, kana kuti vasazvitapuriri kune vana vanenge vakatakura. Zvinotibatsira kuti tidzikise kushayikirwa neupenyu kana kushayika kwemadzimai mushure mekunge vakazvitakura, uyezve kurasikirwa nevana.
Mumwe mukuru musangano reUnited Nations Population Fund, sangano rinoshanda nemadzimai munyaya dzeutano, amai Abigail Musembori, vati madzimai mazhinji ava kukwanisa kuonekwa kana vabata pamuviri.
Nyika yedu yanga ichigaidwa, yanga ichishanda nezvatakaudzwa neWHO, yanga ichiti mudzimai wese ane pamuviri anofanira kuonekwa nana chiremba kana nevabatsiri vakoti, mamidwife, ananyamukuta. Anofanira kuita mavisit mana, 4 visits. Saka izvi muna November 2016 zvakachinjwa neWHO zvichinzi ngatichitarisai ngatichiwedzerai mavisits aya asvike pa8.
Amai Musembori vati zvimwe zvezvipingaidzo zviri kutadzisa kuenda kwemadzimai akazvitakura kunoongororwa inyaya yemufambo unenge uripo.
Zvizhinji zvacho zvatiri kuona inyaya yekuti distance, mufambo kubva kwavari kugara kusvika kukliniki kune vanhu vanofanira kuvachengeta. Vazhinji vacho havana mari dzekuti vafambe, o even vakaidziwana mari dzacho pamwe hadzikwani kuti vasvike kwavari kuenda. No number one. Chechipiri, pane tichiri kutarisawo nyaya yekuti vavari kugara navo, zvekuti kutaura nababa vemba nana mwene, vari kuona sei nyaya iyi, vari kubatsira here anamai vakazvitakura kuti vaende kuzvipatara.
Amai Musembori vanoti vachiri kuongorora kuti madzimai ari kuzvigona here kana kuti kwete, zvekunoonekwa kasera apo anenge aine pamuviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na6am kuseni kwega kwega na2pm masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaroziva cha7pm mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa909 medium wave frequency, pa4930 shortwave, 15580 shortwave ne6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na6am, 2pm na7pm manheru ega ega. Musakanganwe.
Vamwe vanhu vari kuchema chema kuti komiti yeparamende inoona nezvemitemo yavashaisa mukana wekupa maonero avo pamusoro pemitemo miviri iri kuda kugadziriswa inoti yeElectoral Amendment Bill pamwe neInsolvency Bill. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vagari muvulawayo nhasi vafambira dhongi rakaora apo vasvika pasiti hall vachifunga kuti vachapinda mumusangano wekuti vape mafungiro avo kukomiti yeparamende inoona nezvemitemo pamusoro pekuvandudzwa kwemitemo yeElectoral Amendment Bill neInsolvency Bill. Musangano uyu waive wakashambadzwa uchinzi uchaitwa nhasi musi wa4 zvita, asi vanhu vazoudzwa kunzi musangano uyu wakatoitwa nezuro. Mumwe wevasvika pasiti hall ndemumwe mugari angozvidoma nezita rekuti Michael, uyo ati arwadziwa zvikuru nekuti haana kuwana mukana wekupa pfungwa dzake.
Ndandauya kuti ndizouya kupublic consultation meeting iyoyi pandaona vasipo. Tanzora hanzi vanga requesta kuti vaitane nezuro. Vakanga vakataura mumass media kuti vanofanira kuita nhasi. Saka isusu kutotirwadza kusema citizens kuti no, isusu we should be in a position kuti tiattend such meetings for decision making, but then they did notify us.
Mukuru wesangano rehashtag This Constitution Our Constitution, Muzvare Abigail Mupambi, vati kuvandudzwa kwemutemo une chekuita nesarudzo kwakakosha zvikuru, zvekuti veparamende vangadai vakanyatsozivisa vanhu zvizere kuti musangano uyu uchaitwa riini.
Chinhu chisingatarisirwi zvikuru sei padare rakaita sereparamende. Uye tichitarisira kuti nyaya iyeyi zvikuru sei takatasana ema electoral reforms. Inyaya yanetsa kwenguva refu yanga kasvinirirwa maziso nevanhu vakawanda. Saka kana yongomuka yonzi chiripo ripocho zvachinja, kuti tichinzwisisa kuti imistake zvarongwa kuti zvimire nenzira iyoyo kana kuti zvinorevei, zvinenge zvisina kumira zvakanaka.
Mutauriri webato rezapo vaipitule Maposa vashorawo zvakaitwa nekomiti yezvemutemo, vakati vanoimba kuti vachapa vanhu vose munyika mukana wekupa pfungwa dzavo sezvinofanirwa kuitwa kuchitevedzerwa bumbiro remitemo yenyika.
Takatarisa kukosha kwakaita zviri kufambirwa neparliamentary committee zvemaelections. Tanga takatarisira kuti parliament ichazivisa vanhu munguva yakafanira uye nguva nemazuva akarurama. Kwete zvaitwa izvo kuti vanopesanisa mazuva, nhasi vanhu vazoshaya kusangana navo ivo vanga vati musi wa4. Saka tiri kutarisira kuti inyaya yavanofanira kugadzirisa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kune munyori weparamende vaKennedy Chokuda panyaya iyi. Mune imwewo nyaya, chikamu chechina chinove chekupedzisira muchirongwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota chatanga nhasi munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Kusvika pakapera chikamu chechitatu musi wa1 zvita, Bulawayo ndiro dunhu richine vanhu vashoma vanyoresa munyika mose. Dunhu iri rine vanhu zviuru zana nemakumi matatu nezvinomwe vanyoresa kusvika pari zvino. Vanhu ava zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana pane vanhu vanotarisira kunyoresa mudunhu iri. Mukuru weZimbabwe Electoral Commission muBulawayo District, Amai Stokozile Kupe, vaudza Studio 7 parunare kuti pakutanga kwechikamu chechina nhasi vange vachinyoresawo vanhu vanonzi muchirungu maaliens avo vaive vanzi havakwanise kuti vanyorese kuti vagovhota. Amai Kupe vati vanotarisira kuti izvi zvichabatsirawo kusimudzira uwandu hwevanhu vachanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Imwe tsaona yakatora zveupenyu hwevanhu makumi maviri nemumwe kucholocho mudunhu reMatabeleland North nemugovera, vanhu makumi matanhatu nevapfumbamwe vanonzi vakanga vari murori yehurumende vachiendeswa kunzvimbo dzakasiyana-siyana kunorwisa chirwere chemalaria kwaSipepa kucholocho, apo mutyairi werori akatadza kuti rori yake irambe iri mumugwagwa. Zvinonzi vafirwa vari kubatsirwa nemari nehurumende kuti vavige hama dzavo. Tanonoka wandu weStudio 7 abata provincial medical director wedunhu reMatabeleland North, Dr. Nyasha Masuka, kuti tinzwe nezvetsaona iyi.
Pakuti pamwe pakashaika vamwe sitora zvoshaikira pacholocho hospital kune kuti 21 kamabe about 26 vakazotransfewa kuuya kuno kuBulawayo, 22 vari kumupilo, 4 vari kuvidiate. Patenti wari kumupilo 1 ari muintensive care unit. Pane 7 vakakuvara musoro, vaitwa maspan nhasi ekuona kubrena vakuvara. Saka pari zvino vakashaika 21.
Avo vakakuvara vanotarisirwa kurarama avo here?
Havasebo vese vakuvara vasebo kunze kwe1 ari kuunivhesiti ari kutika but vamwe 21 avo vari
mapurisa akati chii?
Ya, tisati taona police report. Isusu tinotanga board of inquiry yedu ine manormal inquiry dzatinoita kana asare government yaita accident.
Ko hurumende iri kubatsirawo here pane vakafara?
So far taallocata $1,000 for each victim. Tichapa kumhuri dzavo nekubetsera pakuvikafara.
Yakabva kuhurumende here kana kuti yakabva kuvanhu zvavo?
Yabva kuhurumende. $500 iri kubva kuinsurance. $200 iri kubva kuchivhuvhuro chemunyu and then $300 kuvictim iri kubva kuministry of health and child.
Dr. Nyasha Masuka vari parunare kuBulawayo naTanonoka Wande weStudio 7. Vateereri, musakangana wachirongwa cheLive Talk na8pm apo tiri kutarisa nezvedare remakurukota rakadongwa navamunangagwa. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Dokusiyamina nditungamiri nkomo nastandikile Mhlanga.